vachitaura pamusangano wezuva rimwe chete wavana muzvina bhizimusi wakarongwa nekambani yebloomberg munew york vamasiwa vakati vakazvionera pache zvavo kuvhiringwa kwakaitwa madzimai ekumali kuburikidza nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze vamasiwa avo vakataura pamwe nevamwe vana muzvina bhizimusi pamusangano wakaitwa kumucheto wemusangano mukuru weunited nations general assembly vakati vanhukadzi ndivo vari kuvhiringwa zvakanyanyisa nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze vamasiwa avo vanova muridzi wekambani yeeconet wireless vakati vakaona vanhukadzi saivo vari kutarisana nedambudziko iri sezvo varivo vanoita mabasa ekurima.
And we're traveling in rural Mali, meeting smallholder farmers, well, primarily women. As we talk to these smallholder farmers,
apo taifamba mumaruwa kumali tichisangana nemadzimai tichitaura nevarimi vechidzimai ava takavabvunza kuti zvii zviri kunetsa vakati vaanani kunze kuri kuchinja mamiriro ako hakusi kusanaya kwemvura zvatava kuda imbeu dzinokwanisa kutibatsira padambudziko iri
vamasiwa vakativo chiri kunetsa mukushandirana kwehurumende nevemabhizimusi ndechekuti vamwe vatungamiri havadaviri kuti kwava neshanduko mune zvemamiriro ekunze vamasiwa vakati izvi zviri kupa kuti vasakoshese gadziriro yekuderedza ukasha hwenjodzi dzakaita semafashamo emvura chizvarwa chezimbabwe chinogara munew york mufundisi peter tembo vanotsigira mashoko avamasiwa vachiti kana mubhaibheri zvirimo zveshanduko yemamiriro ekunze
climate change iriko nekuti inyaya inotaurwa zvakare mushoko ramwari kuti nekumane mazuva ekupedzisira climate change chaveko chava maearthquakes kuchaveko maconditions akasiyana siyana saka tichibva kubhaibheri zvakare chingoenda kuruzivo nouchenjeri in terms of kuti science yaadvanced inoratidza pachayo kushanduka kuri kuita maseasons nenguva dzatiri dzinoidzi saka ini ndinotenderana nazvo kuti tingaitisana nharo maringa nematauriro anoita politics
vatembo vanoti vanokurudzira hurumende kuti dzishande pamwe chete nevemabhizimusi mukubatsirana kuderedza njodzi yedambudziko iri chinangwa chemusangano uyu chainge chiri chekuzeya mushandira pamwe wemabhizimusi nedzihurumende mukugadzirisa matambudziko anokanganisa magariro akanaka evanhu vamwe vaiva pamusangano uyu vanosanganisira vakambova mutungamiri weamerica vabill clinton muridzi wekambani yemicrosoft vabill gates vaaliko dangote muzvina bhizimusi ane mukurumbira muafrica pamwe nevatungamiri venyika dzakatsaukana kusanganisira mutungamiri wegabon vaali bongo ondimba nemutungamiri weghana vanana ado dankwa akufo ado nevamwewo ndakamirira studio 7 munew york ndini praxedes jeremiah